Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosungana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 11/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica vari muZimbabwe panguva iyo kukandirana makobvu nematete pakati penyika mbiri idzi kuri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kumanikaland vamiswa zvakare pamberi pedare ramagistrate nhasi mapurisa uchengetedza mumwe mwana ane makore matatu mujeri iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Musangano weZimbabwe USA Business Forum watanga muHarare nhasi uchipindwa nemakambani akawanda pamwe nevana muzvina bhizimisi vakabva kuAtlanta, Georgia muAmerica. Vamwe vana muzvina bhizimisi vekuAmerica ava vari kutsvaga mikana yekusima mari yavo muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuSadag. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakutanga kwemusangano wemazuva mana uyu sachigaro vesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina vati musangano uyu wakakosha pakukurudzira kuhidzana pakati peZimbabwe neAmerica kwavati kwakaderera
tinenge tichingotarisira chete kuti hurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica dzigare pasi dzirambe dzichitaurirane vaonane kana kutsvagana kana pachirungu kuti finding each other kuitira kuti patinenge taakutaura nenyaya yemabhizimisi pakati penyika mbiri idzi hurumende dzese dzinge dzakakosha kunge dzichitibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vari kutungamira chikwata chabva kuAmerica cheAtlanta Black Chambers vaRicardo Berries vati vauya kuzozvionera kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe sezvo pasina ruzivo rwakakwana rungape kuti kuhizana kuve nyore
so we want to understand the opportunities the other opportunities that exist
tiri kuda kuziva mikana iripo mungave munyadze technology zvicherwa kurima kana kugadzirwa kwezvinhu
mumiriri weZimbabwe kuAmerica vatedious chifamba vati musangano uyu waratidza kuti makambani kuAmerica akasununguka kusima mari dzavo muZimbabwe vachiti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nemanyepo anotaurwa nemamwe masangano enhau
Zimbabwe sekutaura kunoita mukuru wenyika vaemarson mnangagwa kuti Zimbabwe is open for business and naizvozvo ivo vari kuzvionerawo
vaenderera mberi vachiti kubviswa kwezvirango kune vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani neAmerica svondo rapera kunotarisirwa kusimudzira kuchidzana
Tine tariro yekuti vanhu vemabhizimusi vachatora iwoyo mukana wekuti vaone kuti izvi zvakabviswa izvi zvakabviswa muchokwadi here ende zvichabatsira here iye zvine zvati hapana anonyanyoziva because as long as paine masanction kuvakuru venyika the tag or the brand yedu inongoramba yakasvipa
America yakatemera vamwe vakuru muhurumende zvirango zvainoti hazvisi zvenyika yose asi vanotyora kodzero dzevanhu nekuita zveuori sachigaro wekambani yehurumende inoita zvekukoka vekunze kutanga mabhizinisi munyika yeZimbabwe Investments Development Agency ZIDA vavusisa moyo vanoti vanoona sokuti kuderera kwekutengeserana pakati penyika mbiri idzi pange kuri kukonzerwa nekurimirana muganhu kwenyika mbiri idzi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano relabor economic development research institute dr prosper chitambara vaudza studio 7 kuti zimbabwe ine mukana mukuru wekuvandudza kuhidzana kwayo neAmerica
kurerutsa business environment zvinosanganisira kugadzirisa nyaya yezvemitengo kupira kwezvemitengo yezvinhu high inflation even mateksi yedu chayo anofanira kunge achiitwa fine tuned.
Chikwata chekuAmerica chiri munyika chiri kutarisa mikana munyaya dzekurima zvicherwa kuvakwa kwedzimba nemigwagwa nezvimwe uye CEO Africa Roundtable ZIDA pamwe neConfederation of Zimbabwe Industries vanotarisira kuti nemusi wechina pachasainwa zvibvumirano zvakati kuti zvekufambidzana nekuita mabhizimisi pakati pemakambani emuno nekuAmerica. Vakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Stembi Sonyoni vakurudzira makambani emuno kuti atore mikana ichabuda paZimbabwe US Business Forum. America ndiyo nyika ine upfumi hwakakura pasi rese, asi kutengeserana kwayo neZimbabwe kuri pasi zvekuti mukati memakore gumi apfuura Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvinokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica chete $600 million, iyo ichitenga zvinhu zvinoita mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica $400 million panguva imwe cheteyo. Muna 2022 na 2023 pane makambani maviri chete ekuAmerica akanyorisa kuti anoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe, uye gore rino pane makambani matatu chete anyorisa kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vanhu vari kuda kudzingwa pamisha yavo kwamahachi kumanikaland vamiswa zvakare pamberi pedare raMajor Street nhasi, asi nyaya iyi haina kuenderera mberi zvakare sezvo vechipinge Road District Council varikunzi vari kuda kudzinga vagari ava kuti vavake dhorobha vasina kutumira chapupu. Taedza kubata mumwe mukuru mukanzuru iyi Eva Robert Zirasha vakati titaure nava Blessing Mamvosha vanova mukuru muChipinge Road District Council, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamwe vanomirira vagari vesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Nasi konga kuine dare ranga riri kuenderera mberi yatingati trial nekuti vakambouya ndingati zuva rechitatu. Nyaya yanga yakamisa kuti zvinhu zviende mberi ndeyekuti paidiwa mufakazi anenge akamirira Chipinge Road District Council kana kuti TET haana kubvira auya. Saka dare razonzi ridzoke zvakare musi wa 18 vachiti kana pasina vafakazi vanenge vauya vakamirira hurumende kana kubirira Chipinge Road District Council nyaya inenge yakurasa. Ndingati ndomamirira zvakadya nhasi vanga vauya kudare vanga vari makumi maviri nevashanu vanga 25 vakambouya, asi pakane vamwe vane 10 vakambouya zvakare. Vakanzoni vakungomirirwa vese iri nyaya one chete.
Ivo vekukanzuro yeChipinge vari kupa zvikonzero here zvekuti sei vasiri kuya kudare?
Zviri kuitika vazuru ndezvekuti nyaya dziri kupuwa vagari dzakangosangana-sangana. Inyaya dzekuti veChipinge Road District Council havana mapepa anoratidza kuti nzvimbo iyi yavari kuti vagari haya kugara zvakanaka inonzi chii, uye vanhu ava vakapara mhosva ipi. Saka dzingori nyaya dzinenge dzichikotaurwa zvadzo, asi veChipinge Road District Council kati havana chinokatika chingapa vagari mhosva nekuti vagari ava inharaunda yavagari vachingogara ndo vatori nematsamba avanobhadhara mitero kumashotishpildas ava kumadhitape. Saka zviri kuoneka pasina kuti angambouya kwekutanga anga akamirira hurumende waringati state akabvunzurudzwa zvekuti dare ratinga richingoseka nepaaita vakanyaya dzekuti aiwa ivhu rapurezidendi zvongozi chititaurira kuti ndezvipi zvinoratidza kuti ivhu iyi nderenyu uye migani inotangira kuchinda papi. Saka ndinoona kuti vanenge vakamirira state kana kuti vakamirira rabhiti havakwanisi kuya kudarire nyaya dzavanoshandisa nedzekungochishidzira nekuti ai asi uri mudare vanenge vasina humbozi kuti vanhu vanga vava kuti vaseka nekuvatsvinyira. Saka ndinoona kuti hapana angakwanisa kuuya achimiririra RDC kana kumirira nekuti anenge achitsvirirwa nevanhu vanenge vari mudare. Saka kuona kwangu zvichangosvika pakuti handisi kuti pane angauya kuzomiririra state.
Saka vanhu vangani varikuda kubviswa pane kanzuri?
Vanhu varikuda kubviswa vese pamwe chete kwamahachi vanga vari 400 ndivanga vakapiwa matsamba makumi marongomuna nevatanhatu ndivanga vakapiwa tsamba, asi ava vanga vari kuenda kukanya vatingati 25 ndiravanenge vakangoita kumiririra patingati marepresentatives nekuti magweta edu anga auweni nyaya jakango famna tinga wenti mnuweze kukoti ya tinga ti administration ya koti nenge ya difficult nenge waka wandika saka ava ingo ya reassemble mili alangu la gari wose asekona kudu mafambila tanya ya mkari anangura liga pachuna kuti haa dari haringa kwa nisi kuona wa gari la inye mosha ito rinya ya ingata kuzo gaziriswa poispota kwa nyaya zemi kiemu jirika baza kanaka nekuita hurukuro yekuti zofambiswa fea
Mukuru wesangano rinomirira vagari re-platform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge Mapurisa anonzi akachengetedza musunga mwana ane makore matatu kwemazuva matatu mushure mekusungawo ambuya vake nevamwe vairatidzira kusanganisira mwe mudzimai ainge akazvitakura kuHonde Valley Manicaland achipapomera mhosva yekuratidzira pachikoro cheSagambe Primary School vanhu ava vakasungwa nemusi wechitatu ndokuzobuditswa musungwa nemusi wechishanu Mapurisa akavapomera mhosva yekukanganisa kuitwa kwemabasa echikoro pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vagari ava vainge vachinyunyuta nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwemabasa kwaiitwa nemukuru wechikoro ichi vaIvans Mwaturura. Vanhu vairatidzira vakatozobuda mujeri mushure mekunge sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapindira. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro audza Studio 7 kuti kana nyaya yave mumaoko emapurisa havachakwanise kutaura nezvayo vakati tibate mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revasungwa ava vatatenda sigauke.
Kukutika ndezvekuti pane vabereki vanobva kunzvimbo inonzi Sagambe kwa Mutasa. Vabereki ava vanga vane zvinyuto zvavo zvavanga vachida kuti vapetisheni kuva officials veeducation nevakuru vechikoro vanga vari panzvimbo iyi. Saka mukuda kuisa zvinyuto izvi zvavanga vanazvo vakazosangana nedambudziko rekusungwa mushure mezvinzi vanga vachikonzera yatinoti iyo disorderly conduct pachirungu. Saka mukusungwa imomo pakazosungwa madzimai maviri nevamwe varume vanokwana ita 4. Pamadzimai maviri apa ndo panga pane vamwe mbuya vanga vane muzukuru wavo neumwe mudzimai anga akazvitakura vakazowanikwa vakazochengetwa paRuda police station.
Mapurisa pamutemo ane mvumo here yekuti anga achichengetedza tichitarisa mwana mudiki akadai?
Tinenge tisingatarisire kuti zvakadai zvinge zvichiitika nekuti tinotarisira kuti kuchengeta munhu mufungwa inzira yekuti munhu azoiswa pamberi pedare. Hatingatarisiri kuti mbuya ava nekukura kwavaita uye nemuzukuru nesituation yavangada munhu angada kuiswa muusungwa. Zvikuru sei takatarisana nenyaya yekuti mhosva yacho yavanga vachipomerwa yedisorderly conduct haizi mhosva inganzi ine udzamuro huremu hungazoita kuti munhu anga achichengetwa muusungwa. Saka taitotarisira kuti kumwe zvekuda mapurisa aizovapa yambiro kana chenjedzo kuti munodiwa kuti munge muchizoenda kudare vozouya vachizoenda kudare vaita arrangement kana kuti vaitawo kugadzirisa kuti mwana awana anenge achiwanda zviya atizotarisira mwana. Zvekuzoti mubereki nemwana zvese zvinge zvafanana nekubata tsuro negwenzi rayo mwana anosvika panguva yekuchengetwa mutapwa nekuda kwekuti mubereki kana kuti ari kumuchengeta ari kupomedzerwa mhosva.
Saka nyaya iyi yamira papi pari zvino vachaenda kudare here kana kuti
chishanu musi wa8 takaenda kudare tine mutarisiro yekuti vachaiswa pamberi pedare. Asi mushure mekukurukura nevanochuchisa mhosva vachuchisi vakawana zvakakodzera kuti nyaya imboiswa padini vanhu ava vasaiswa pamberi pedare vachiwedzera kuzofeya feya yatinoti iyo vanozoita zvekuvasamona.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatatenda sigauke vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti Zimbabwe, Malawi neZambia dzirikundikana kuchengetedza kodzero dzemadzimai anotenga nekutengesa zvinhu kune dzimwe nyika kana kuti informal cross-border traders. Izvi zvabuda mugwaro idzva raburitswa nesangano iri. Madzimai anonzi anorohwa kumbunyikidzwa munyaya dzepabonde kutyisidzirwa nezvimwe. Izvi zvinonzi zvinowanzoitwa nevashandi vehurumende uye vamwe vanhuwo zvavo. Amnesty International inoti nyika nhatu idzi hadzina mitemo yakati simbei inochengetedza kodzero dzemadzimai uye nyika idziwo hadzina kuisa runyoro rwadzo pachibvumirano cheInternational Labour Organization chinochengetedza kodzero dzemadzimai nevashandi kana kuti ILO 2019 Violence and Harassment Convention. Taedza kubata gurukota rezvemadzimai amai Monica Mtsvangwa asi vati vanga vari musangano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association.
Ipfumi womuZimbabwe nemararamiro emuZimbabwe mazuva ano aoma. Nzira yatinokwanisa kurarama nayo ndiyo yekutengesa, ndiyo yakutorwa nemadzimai akawanda kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. Asi kana vasvika munyika dziri kunze dzakaita seSouth Africa kana Zambia kana kuti kana vakubva munyika idzodzo vakudzokera kuZimbabwe vasvika munzvimbo dzakaita sepabhodha vari kumanikidzwa kubhadhara mari dzavasingakwanisi kubhadhara. Zvimwe zvokuti kana vakabhadhara maprofits ose anopera kana achinge asingakwanisi kubhadhara mari idzodzo ndopavanenge vakuzombunyikidzwa kuti vapinde panyaya dzepabonde. Kana vachinge varamba ndopavanenge vakutonzwawe vachishungurudzwa nemaofficials egovernment kana kuti vanogona kungosaidzirwa kuvanhu vanogona kuvabira vavatorera zvinhu zvavo.
Saka zvii zvamuri kukurudzirawo hurumende dzemunyika idzi kuti dziite kuti musarambe muchimbunyikidzwa zvakadai?
Tinokumbira kuti hurumende dzemunyika idzi dzikwanise kukurudzirawo vanhu kuti varemekedze kodzero dzemadzimai. Mudzimai munhu anofanira kuva chiremerera, munhu asingafanire kuvhunyanyidzwa, munhu asingafanira kushungurudzwa, asi munhu anofanira kuremekedzwa. Maonero edu isu madzimai tine basa rakakura. Kana zvichinzi musha tinenge tichiti hakuna musha unomira pasina mudzimai. Kuti zvinzi nyika yamira, nyika iyoyo haikwanisi kumira pasina madzimai. Saka tinokumbirawo kuti vatungamiriri venyika idzi dziri kushungurudzwa madzimai vakwanisa kukurudzirawo vanoshandira munzvimbo idzodzo dzidzo dzakaita semabhodha kana kuti kumabhazi kuti vakwanisa kuremekedza kodzero dzemadzimai. Hakuna mudzimai anofanira kubatwa nenzira inomushunguruza vanhu vachingotarisa vasina zvavanokwanisa kuita, asi kuti vanofanira kuremekedza kuti mudzimai uyu zvinhu zvaari kuita ari kuitirwa mhuri yake kana kuti ari kuitirwa nyika yake. Saka chatinokumbirisa ndechekuti kodzero dzemadzimai dziremekedzwe.
Asi idzo dzimwe nyaya dzamasimudza idzi muri kumbomhan'arawo here? Zvinofamba sei mukamhan'ara?
Kazhinji kacho nyaya dzakadai tikadzimhan'ara vamadzimai mazhinji vari kufema nenyaya kuti hakuna nyika dzinosvika. Kunyanya kumapurisa ndiko kwatonyanya uwere. Unoenda kunoripota nyaya yako, nyaya yako isedza vanenge vachida mari kuti vakubatsire. Saka vanenge vakutaura izvozvo zvepabonde futi kuti vakubatsire. Saka kwakuti tichienda kwacho tinenge takushaya kuti tiende kupi kuti tione rubatsiro.
Muzvare Loveness Gotora vanomirira madzimai musangano reCross Border Traders Association vanga vari parunare kuSouth Africa.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuMalawi vanoti panofanira kubviswa mutemo wekuvarambidza kubvisa nhumbu. Izvi zvinotevera mashoko ebazi rezveutano munyika iyi yekuti vanhu zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 vakabvisa pamuviri munyika iyi kubva muna 2022 kusvika muna 2023. Munyaya dzezveutano, Zambia yatambira majekiseni emushonga mutsva unodzivirira kuti munhu atapurirwe chirwere chemukondombera cheHIV. Izvi zvinoreva kuti pasi rose Zambia yave nyika yechipiri kushandisa Jackson iri riri kushandiswawo muAmerica. Mushonga mutsva uyu unonzi Cabotegravir uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu. Mukuziya nezve nyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni.
Mushonga uyu une zvakanaka zvikuru asi une zvimwe zvatinofanira kungwarira. Mushonga weCabotegravir ndiwo mushonga watakushandiswa kuno kuAmerica watova negore tichiushandisa kuno kubaya avo vanenge vaine matambudziko nekunwa ari mapiritsi. Wakanaka nokuti unobayiwa kamwe chete pamwedzi miviri zvinopawo munhu mukana nenguva yekuti ambokanga nezvazvo. Asi kuda kuti vanhu vazive kuti mushonga uyu unonzi Ndewe prep kana kuti pre-exposure prophylaxis.
Munorevei ipapa mungatsanangura?
Kana tichiti pre-exposure prophylaxis tinoreva kuti uyu mushonga uyu hausi wekurapa utachiona weHIV asi kuti ndewe kudzivirira. Munhu anobayiwa mushonga uyu munhu anenge aongororwa akaonekwa kuti haana utachiona weHIV. Kana abayiwa mushonga uyu unozoita kuti iye ange agadzira masoja kuti akasangana nemunhu ane utachiona mukana wake wokuti abatire utachiona unge usipo kana kuti wakanyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka mushonga wakanakira kuti kana tikabaya vanhu vakawanda zvinoreva kuti vanhu ivavo kana vakuzoita zvekusangana pabonde mukana wavo wekuti wabatire utachiona weHIV unenge wadzikira zvakanyanya. Asi tine yambiro hombe yatinenge tichida kuti vanhu vanenge vachitora mishonga uyu nemachiremba vazive.
Iyi yambiro ipi?
Yambiro iyi ndeyekuti toda kuti vanhu vasakanganwa kana kuti vasafarisa kuti sezvo pava nemushonga wavo wavanopiwa uyu saka vakungoita madiro ajojina, nekuti pane zvimwe zvirwere zvavanogona kubata uye hakuna mushonga uri 100% kunyange iri nhomba. Zvandambotaura kuti mushonga uyu iprep kana kuti inhomba inoita kuti munhu adzivirirwe kuti asabatira utachiona. Asi zvinogona kuti nepamwe vamwe vanopotsa vobatira utachiona uye kubatira zvimwe zvirwere zvinogona kuzovapinza muna sitaisireva kana kuti munjodzi hombe chaiyo chaiyo. Saka kana vanhu vatora mushonga ngavachirega kukanganwa zvavo kuzvibata nekugara vakazvidzora mukurarama kwavo kunyanya yakatakatarisa panyaya dzepabonde.
Zimbabwe ingakwanisa here kuti inge ichiita zvamuri kutaura izvozvi tichitarisawo kuti Zambia inenge iri padhuze?
Tingati Zimbabwe kuda munzvimbo dzakaita semadhorobha nokuti zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa kuti vanhu vari mumadhorobha kana kuti mumaguta akabudirira zvikwanisiro zvinogona kugadziriswa uye panenge paine mukana wekuti vanhu ivava vagone kuongororwa kutione kuti vane utachiona here kana kuti havana. Asi kuzoenda kumaruwa kana takatarisa mamiriro akaita Zimbabwe, Zimbabwe haina hwaro hwakakwana hwekuti tingagona kundotesta vanhu vari kunanado titoko kana kwacheche tichiona kuti havana utachiona here. Hatina infrastructure yacho iyoyo. Saka infrastructure iyoyo kana kuti hwaro hunofanira kutanga huchinge hwatovakwa. Kana hwavapo then ndo zvinozoita kuti Zimbabwe ikwanise. Asi vari mumadhorobha hongu tinoti Zimbabwe ine infrastructure inogona kupindurwa kana kuti kuitwa revamped kuti tione kuti mushonga unogona kupiwa here.
Nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa kuburiswa kwevashandi vepamuzinda weAmerica kuHaiti, uko kune vanhu vari kurwisana zvinotyisa mushure mekupandukira hurumende. Mukuziya nyaya iyi tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Zviri kuitika weHaiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iriko kuHaiti. Magangs asikuda hurumende iripo right now yava Henry Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations yandingangoti vari kungoataka magovernment institutions magenga aya toziva kuti akavhira kare from the 1950s we know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagenga aya paakacreata yainzi matontoni makute maparamilitaries sandosaka tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magenga aya achirwisa state government
vamoyo zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica USA
zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutiraya kurwisa magangs aya saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzotauye kuamerica saka since Haiti iri padhuze neamerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa naDonald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti saka nyika haisi safe so it is going to become a political issue pamaelections
vanhuongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaden moyo vachitaura natanonoka wandeye westudio 7 vari muvirginia muno muamerica yave nguva yenyu vateereri kuti muzvitaurire mega zvamunofunga
aiwa ini ndine murume uyu anoti vamunangagwa rekedzai vatonge ndivo vakarwa hondo kati vamunangarwa vacho vavairwa hondo vari voga here vakarwa marwiri echihondo vari voga vakawanda vakarwa hondo navamunangagwa ivavo vanotoda kutongawo hondo haina kurwa nomunhu mumwe chete yakarwa navakawanda vakawandisa vana baba vedu vakafira kuhondo ikoko vakafa vasinambousununguka vakawanda vamwe vavanotova navo muzanup f imoyo isu hativengi vamunangagwa hativengi zanup f asi tinovenga matongero avo vamunangagwa vanhu vanovenga matongero avamunangagwa ngaambobvawo kupinde mumwe
infact iri munangagwa emason akutotamba nenguva nyaya yekugadzisa gukura hundi ndeyekutongoti iye pachake iye azviise kumapurisa ndokuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kwete kuti unotsvaka zvimachifi wogadza zvimachifi zvako wozviisa munguva inei zvisingazivi negukura hundi ndozvoodana kuti uya tigadzise nyaya yegukura hundi makambozviona kupi kana vachinogadza nyaya yegukura hundi ngavatsvake machifu anga aripo nguva iyoyo navakuru vanga vakote zvanacharumbira izvi zvanafortune vanhu vakudzidzira kuita politics hamuchisina munhu weculture netrika muzimbabwe wamunhu wepolitics nderimwe basa rinoda kutoti riiswe munhu wanoziva zvechivanhu zvetsika zvamagari kwete zvanacharumbira zvava kuda kuitwa zvepolitics aiwa zvichizvo
makadi makadi zvenyu vanhu vamwari munoona kuti timu reriya rinonzwa namunangagwa riyariya ndo vanhu vasina kana basa nevanhu vezimbabwe havana kana basa nemasankisheni avari kutemerwa havana kana basa noupenyu hwavana vezimbabwe dei vanga vaine basa noupenyu hwevana vezimbabwe vaipaza hari dzimba dzevanhu dzirongopaza vanhu vasina mhosva vakazvigarira zvavarutsvaka pokuraramira vanopaza dzimba dzevanhu havapi pokugara saka havana kana basa noupenyu hwevanhu vane basa noupenyu hwavo because there is a difference between kutonga nekutungamira avari kutitonga
kune vanhu vezano ndinoreva kuti mundibatsirewo nokupindurawo mubvunzo uyu mwoyo yenyu inofara chaizvo muchisapota munangagwa kuti atsikirire zvinhu kuti zvisabuda zvegukura hundi atsikirire kuti dzamara asazikanwa kuti akafa sei atsikirire kuti vamasaya vakafa sei navamwe vese vandasiye kudoma mazita munofunga here vanhu vezano kana kuti kunyange vechidiki vacho mangwana zviri pauriwo tichazokuonawo nyangariswa hamukanganisika munoreso pakutaura pamuromo mobva manyangariswawo sezviri kuitwa vamwe avo tinozoti kudini nemi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 Sezo nguwe dia pera wa tere rimsa kangani wakunzwa chirungwa cheduche live talk na 8 PM nasi apo tiri kutawara nyaya yenzara tombo kupaye msore na omuchidimbu vamwe vanamuzi na business vegu Amerika vari muzimbabwe panguwa iyo kandra na makovu ne matete pakati penyika mbiri izi kurugwe ndirambiri tashuka kumagumwe chirungwa cheduche nasi anukone kene mfaro ndinwe New Blessing Zulu Dream Washington DC doksi ya mina Gibbs Dube munaoze isindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mbimbitho 2024 ngoGibbs Dube. Endaba zethu namhlanje
sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapha bangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwase America labo bengathengani.
Ukale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum ubuthanise osomabhizinisi bawole Zimbabwe nabakwele Melika.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivinto ngamapolisi la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuzinjiwe.
Abacele lebandla lemthokazi Republic Party elikhokhelwa umnumzana Jirombo Mudenda bathi bavinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla obulawayo. Ingcwethi ezichubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwelemerika umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats. Zonke lezi ndaba lezinye izalandela. Osama Bizimusi bawale Zimbabwe lakwabo Melika abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliswa okwezinga laphezulu ngobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu lele Melika lona elomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akwele Melika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha, ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze khangela ukuthi iZimbabwe ilani lapha bangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwase America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula ele Melika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubi ngeleZimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi unethemba lokuba lokhu kuza kuguquka.
Ukukhulumisana kwethu le United States bekungani kuyahlupha kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabo somabhizimisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizimisi wakwele Melika omele amankampani akwele Melika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa amathuba amabhizimusi kwele Zimbabwe.
to hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are hearings in from Zeta, hearing from the ambassador. It is very encouraging, and so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Besilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabezida la ngumeli weZimbabwe kwele Melika kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Umeli weZimbabwe kwele Melika umnumzana Thaddeus Chifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulo mhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the negative narrative of Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abaningi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo eleMelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo sobabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kweleMelika libikwa liqale ukuya kweleSouth Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leyiqula likhangelele ukuya kweleZambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Chilumbo Mudenda lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazo wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphatha intambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangani ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back, safake notification emapholiseni ukuthi sipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimali against indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi kufuna ukusebenzisa induna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besiloko sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu abavele i-structure bayitsherwa eHarare. So they never granted that the permission. Basivukumela uphela ukuthi yena rizahamba peacefully abantu abangu 4 or 5 beyoyenda over ama petitions kuma ministers of state for provincial affairs ahlanganisela ma South, ma North, Bulawayo Metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke izinto ngamapolice la nxa sifanisile ukuyofaka ama petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlatandlela bekuvinjiwe lapho kade sifuza ukuthi siqalise reconnect imatch yethu bekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Ye yina kolapho kupetition kolapho vele batshelani lifuna ukuthi kwenzweni.
Besibatshela ukuthi umthetho wezimbabwe United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivume ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngelinye i-court decided the International Court of Justice. So we cannot allow amachiefs ukuthi ahendle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho-ke lithi kumele kubanjwe mbani
lokho? Thina sithi uMnangagwa
lo Sidney Pekaramai, lo Chiweng, all of those who are still surviving Ama perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure. That's what the law says. We United Nations. Kunoto kuti bezi phonisi sebona ngoku appoint ama chief abo abasebe banika izimoto abasebe banika ama laptops. It's a violation of the international law.
Lo ngumnumzana Tilumbo Mutenda omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcinisihlalo webandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxe laye ekubulawayo. I-Studio 7 ithinte amapholisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi. Athi abe-MRP bebengaphiwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo. Kodwa kawaninganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo. Izakhamizi zesiqintini semango esigabeni seMathabeleni South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla, ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esesingasela madlelo ngenxa yokungani kahle kwezulu lonyaka, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama eMqegula Business Center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kaZulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Ah, siyalamba kuzima le masimini kuchile kakhulu. Inkomo zesiphasi zibona inkothe phakathi kwamasimu. Sidla lapho nokube sikwindlini sokuchile vele.
Ukhansila kaward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhanyeli bala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, njani khona inkulu kakhulu, sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo lweproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke kwacha njengoba ubona lawo iminister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathi intambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika, iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa yikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilichumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe izifuyo. ELaZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama nginguAnastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukucwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe, njalo luveza indaba ezigoqela ukudlengula, ukuthathela impahla, udlakela, ukuswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Monica Mtswango ikhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlileyo wathi kulenhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora uMnumzana Evindlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane, kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto yembi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo, kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokho sithi human rights. Ngakho-ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusala eceleni. Ungabe kuphathelene le-torture, ungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Sani lalokho ezikuchoyo engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga sesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Khona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathele lelungelo loluntu phakathi kwahulumente. Nanxa i-Constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture, ukuhlukuluza, akuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisinethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula, ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathathe izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.
UMnumzana Evindlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni loDabo kaNcube weStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika, namhla sixoxa loMnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe uhlala kule Melika ngokhetho oluzayo. kusasa ukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelama-Democrats bazaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezitshiyeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans ukuthi-ke njalo kukhethwe uMnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxele lo msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa i-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe ba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenzayo kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze kathesi kusiya phambili.
I think lama-primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubona ukuthi kushona kangani nxa umfula ugcwele. So i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, nxa sikhangela kodwa ama-Democrats sikhangela njalo ama-Republicans singathi vele abantu labo kusaziwa ukuthi bazangena kukhetho. Ngakho ke ama-primaries abaziqakatheke kangalani
ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i-politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who's going to lose. Iyona into yakhona engathi isi-ifi engathi sesifuna ukuba ngalawa okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne-influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into ezinjalo labo businessmen abafundisi ngaphaka lo kuyabakhunjuka.
Yebo, kunjalo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa sika nge-democracy?
Kuyahlupha. Ngabe akuseyona i-democracy. I always say kubantu I don't know why the other party went to a democratic party, because to me a democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I-democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu. Abanandaba noma-American ama-democrats. I-democratic party ayinandaba.
Sikhangela-ke ukuthi kusasa khonapho lukhetho oluqakathekileyo kuyaphuma ngapha. Siyakubona vele uMnumzana Donald Trump kuma-democrats ngumongameli Biden. So kuyiwa phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo mangaba abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country, ukuze nxa sekuza ama-final voting ngo-November abantu ba-choose on the basis of those promises, which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. Nxa sekusuka lapho kusiya phambili, it's not also about purely how many people voted for how many. Vane system yabo, I'm sure uyayazi wena Kudube ngoba kulezo zinto. Mina I'm not very much there. Kunama delegates abawasebenzisayo for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decide-ayo ukuthi kuzowinwa kanjani, kuzoluzwa kanjani.
Ngabe kankasi abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto. Siyayozela lokhu sigebhe amadibha endaweni ongela nkomo khona, siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indawo abantu bewela kukhonokho.
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona okwaseZimbabwe kuma-African countries. Lezo zithembiso yizizona ezi-influence abantu what they are going to do, and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Hagins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le-Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Okwamanje othi siphele lina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni ezitshiyeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba, linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kosikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komakhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona isitadathu yonke lonyaka amadoda. Ngisithi mina ikakhulu kubafuyi, ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje sizaqinile ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 ezidayisi udinga ukudla nemithi yezinye ngoba kothi kuphela unyaka ungabe ungasela lutho esibayeni yisi sixwayiswe engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona indlala esibhekane layo linjani kodwa hheyi mehlo madala dala sacina ukuxoxa
bonge njalo ithuba sifinyelele Studio 7 ya lalayila sesiyizwile futhi ukuthi laba bantu bezanu-PF baqhubeka besebenzisa ama-ofisi obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi be abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni kambe ukugebha imigodi ukufaka amasola ukugamula inkuni ukubagola amacimbi ezihlahleni izinto ezifana lalezo zonke lezi zinto sebefuna imali kizo bahlangana phi bona le ntweni zikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya kambe lake la uzwakhe lokhu abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle abaphathekanga kahle unless makuwukuthi ukubona ku-right bantu bezimbabwe makuwukuthi into le liyibona i-wrong ayiphathi kahle kila nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda laba bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi makuyukuthi andesi makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord nasesingamaroja kuleli lizwe ya sizabhatala but makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzivuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi kuzamele ubonakale ngokuthi basihloniphe bayiyeke le nto le asifuni asiyifuni le nto yokubhadalisa into ezingelangqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokufundisa kuyafundisa abantu abophetshiya le bebetete emuka besiyayelatshwa khona le phetshiya thina sisife ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwela ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu ungakwedlalela kithi ngiyabonga uma singakobulawa ephumula emadodini
bantu be-Studio 7 sisebenze ezinhle zisinika iindaba ezimnandi ake ngikhulume lokhu okuncane angifuna ukubhanda ngokukhuluma liyabona umbangazwe lo okhona owamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa yi-TPC kube umthokazi Republic Party kubuyizaphu asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le yimbangazwe yokuzidingela imali ukuthi ungarejista kuphela suphiwe imali kuphela urejiste suphiwe imali ukuthi le party yakho enje akuyindawo lokhu ngumlilo wamanewspaper yikudlala ngesikhathi lokhu kanti awuboni ngasokuhamba kuhamba kuhamba bawudiliza sebeqalisa okunye kuhambe bekudiliza sebeqalisa okunye kudlala ngeengqondo zabantu akula lutho kukhuphi muntu lokhu from 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu babona namhla izaphuma into zokudlala njengeengqondo zabantu hayi ngiyabonga
Studio 7 salibonani isicelo enginaso mina la Studio 7 ngisicela ukubhorela amanzi ngoba amanzi sikhangale omfula fanele sijambe umfula sokha amanzi isikotho sinesikotho esisodwa so thina imize ngale komfula asinaso isibhorani so sithwele kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi so kunzima kakhulu amazwi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani so siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amazwi ngiyabonga igama ngovusa uMoses Bhaka suka emandaba
sasakaza abathandekayo sanibona nonke esithandekile mhlanga obaba uGandhi babo kancuze nikanike basakaza hayi siyabonga lezindaba esizizwayo enisithulela zona sengimangaza yileli eyintshale engizwayo le ukuthi nakho sebevimba uchamisa naye noma ithi sezizamile okunye bayamvimba kahle kahle bambangisana umntana abantu
Ye labo ke ngabanye babalaleli bakwaStudio 7 besiba imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhohlwa iLife Talk lamhla esikhangela ngesimo sendlala ihlaseleyo kule Zimbabwe. Singahlwa nezihlobo ukuthi sikhangele ezinye kade silazo. Uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi olemelika labele eZimbabwe. Olivalisimoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.